at Upfront Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 31 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kujima kwa nisakuwa nesu mchurumbwa chedu cha nasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndini Washington DC ndi chiti yezu noizuri mchurumbwa cha nasi. Vanu wabatu wane chirewele che COVID-19 muZimbabwe, vave zuru zitana tu zinemaza na mana anegumine waviri 6,412. Masangano anomira waraizi, anoyambira urumende pamsuro pekufuru kwe zikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vachiri zana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu 196. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane gumi nevaviri 6,412. Nezuro vanhu vatanhatu vakabatwa nechirwere ichi uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanosvika zana negumi 110. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matatu nevaviri 32 vafa nechirwere ichi. Kozouyavo Manicaland ine gumi nevasere vakafa necovid-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine makumi matanhatu nemumwe 5061. Bhanga reCBZ Holdings razivisa kuti faindi yarakange ranzi ribvise nebazi reAmerica rinoona nezvemari kana kuti US Treasury Department yaregererwa. Treasury Department yakange yati CBZ Holdings ibhadhare mari inoita mamiriyoni mazana matatu ane makumi masere nemashanu emadhora ekuAmerica 385 million US dollars, ichiti banga iri rakafambisa mari dzevanhu nemakambani akange ari pasi pezvirango. Mushure mokuongorora kufambisa kwakaita banga iri mari pakati pemakore a2009 na2014, Treasury Department yakati banga iri richirega kubhadhara mari yarakange yaudzwa kuti ibhadhare. Sachigaro webanga iri vaMark Holtzman vakaudza bepanhau rezvenyaya zvemabhizimisi reBloomberg kuti zvaitwa izvi zvichabvisa chitema pabanga ravo uye zvinokurudzira kudyidzana kwaro nemamwe mabhizimisi ekunze kwenyika. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti danho ratorwa neTreasury Department harina kunakira CBZ Holdings yega, asi rakanakira nyika yose.
Leyei yetotangira pane makambani navanhu vaya vatinoziva kuZimbabwe kuti vakaiswa pamasanctions list nehurumende yeAmerica. Saka makambani iwayo kana vanhu ivavo vachinge vachitumidzirwa mari kubva mhiri kwamakungwa kuvasiyana-siyana, inenge ichiinda imwe mari yacho nomumabhengi kana iri mari yakanyanyisokuwanda. Kuti kana ukaenda kubhengi uri uno kuAmerica uchida kutumidzira mari mukambani iri kuZimbabwe, sezvakamboitika kwandiri inechida kutumidzira mari kuGreat Zimbabwe Real Estate kubva mubhengi rangu ini, bhengi rangu rinobva razotambidzavo bhengi rokuZimbabwe rakaita seCBZ kuti ichisvitsa kukambani yomuZimbabwe iyoyo. Asi bhengi rokuZimbabwe rinofanira kutanga ratarisa pamagwaro ayo kuti kambani iyoyo iri kuchidzwa mari iri palisti here yamafunctions yeAmerica. saka CB zeti mingi yata chikomberi wa mwosha ya kuti zimwe mari za makafuta zaienda kuvanhu kana makambani atakati isu musasisa mari dzoto dziri kumafunctions vanhu ivava vari kumafunctions vari makambani vava kumafunctions saka CB zeti yanga ichizviramba izvozvo hurumende yeamerica ichiti aiwa ndo zvamaiita izvozvo saka patana makakatanwa ipapapa vachitsvagirana maloya kuti vanatsokuungurura mari dzose dzakapfuura nomaoko ecbz vokwadzaienda kuti kwadzaienda kwacho vanhu vacho vava vari pamafunctions here zvichizopedzisira ite zvino kuti hurumende yeamerica yaizoona kuti aiwa cbz haina chayakakanganisa mari yakapfuura nomaoko ayo sebhengi yaienda kuvanhu vatsvene vasina kunge vakaiswa pamafunctions
saka izvi zvinobatsira cbz nenzira yakaita seipi
zvinobatsira cbz nenzira yakati wandei chaizvo hombe yacho ndeyekuzvichenesa zita rayo kuhurumende yeamerica pamwe chete nezvobatanidzwa yemari pasi rose kuti aiwa isu tinoita basa redu nezviri pamutemo zviri pachena zvokuti vanoda kuongorora vaya kana kutisungisa tinokupai magwaro edu moti muongorora zvekare zvichinge chakanakira cbz nenyika yezimbabwe ndezvokuti cbz bhengi rehurumende kasakaite zvinhu izvi rabuda mhosva inobva bhengi iradi rabvumidzwa zvino kuchiita ushamwari hwakadzamba hungava hwokukweretesana mari vachikweretesavo ivo nokukweretavo vachichajana mainterest namabhengi ose zvavo apasi rose nokuti pari zvino vakasungwa nokuda kwemhosva yavaitevedzerwa neamerica ipayange zvino vasungurwa kuchiita zvavo zvose zvavanoda timari dzavo kungava kukwereta kana kuinvesta kune dzimwe nyika vachikoritoti kurima mari kunouku vasununguka saka zvinhu zvakanakira bhengi recbz pamwe chete nokunakira nyika yezimbabwe navanhu vayo vose
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7 mutungamiri werimwe sangano revarairidzi rezimta varichard gundani vanoti hurumende haifanire kumhanyirira kuvhura zvikoro kana pasina kuitwa gadziriro yakakwana nekuti zvinozopinza upenyu hwevana nevadzidzisi munjodzi yokubatwa nechirwere checovid-19 gurukota rezvedzidzo vakane matema vakazivisa kuti hurumende ichazivisa vhiki rino kuti zvikoro zvinovhurwa riini vamatema vakaudza bepanhau resunday mail kuti vachiri kunzwa pfungwa dzevamwe asi vamwe vachiti zvikoro zvinogona kuvhurwa mwedzi unouya mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vagundani
chakakosha chatiri kukurudzira hurumende kuti iite ndechokuti panyaya yokuvhurwa kwezvikoro zvikoro kuti zvivhurwe hurumende inofanira kunge yapa zvikoro zvakasiyana-siyana mari yokuti pave negadziriro yakakwana yokuti panozouya vana nevarairidzi vaone chikoro chiri nzvimbo iyi yakatsvinda chiri nzvimbo ine mvura uye personal protective equipment inofanira kunge iripo inge yagadziriswa uye kuti nyaya dzesocial distancing dziri kukurudzirwa idzi dzinge dzagadziriswa maonero edu zvinenge zvichida kuti pange pane varairidzi vakati wandei kudarika varipo iko zvino kuitira kuti nhamba yevana mumakirasi inge iri nhamba yakadzikira makirasi anobva awanda saka naizvozvo chinotanga kugadzirira tisati tataura nezvokuti zvikoro zvingavhurwa riini
saka muri kuti zvikoro zvoramba zvakavharwa here vagundani kusvika riini
nguva yokuvhurwa kwezvikoro inofanirwa kuzosvika asi nguva iyi tinoziva kuti yasvika nokunge gadziriro iyoyo yakwana yavepo hurumende zvakare iri kumhanyira kutaura nyaya yokuti vana vanofanira kunge vachinyora bvunzo dzanovhemba dhisemba bvunzo idzi maonero edu gore rino hadzichagoni kuti dzinyorwe bvunzo idzi maonero edu ndewokuti dzakutofanira kunge dzinge dzichinyorwa gore rinouya musure mokunge vana vese vawana nguva inokwana kuita one term yakazara yokudzidza yavakatorasikirwa nayo vodzidza zvakakwana kupedza masilabhasi avo nezvidzidzo zvavo uye vowana nguva yakakwana yokuti vagadzirire bvunzo idzodzo izvozvo ndozvingabatsira vana
Asi amone were vagundani kuti bvunzo dzinyorwe gore rinouya zvinogona kunge zvatodzosera zvakanyanyisa vamwe vana.
Pfungwa yedu yatinayo yokuti bvunzo dzinge dzichinyorwa gore rinouya 2021 ipfungwa inobatsira vana zvakanyanya. Hapana mwana anorasikirwa uye hapana mwana anofanira kuti arasikirwe nenyaya yokuti kwakazoitika denda recovid-19. Vana vese vanofanira kunge vachifambirana. Hongu kune vana vanga vachikwanisa kunge vachidzidza zvidzidzo zvavo zviri paradio, vachidzidza zvidzidzo zvavo vachishandisa makombiyuta online kana nevaya vanoti remote learning, asi chikamu chevana vachishoma shoma chaizvo. Uyezve hakusiko kudzidza chaiko chaiko kwatinoziva kunoita kuti vana vange vachizogara vachinyora bvunzo.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimta vaRichard Gundani vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, rimwe zvesangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoyambirawo hurumende kuti isadzika zuva rekuvhurwa kwezvikoro risina kuita hurukuro nevarairidzi. Mutungamiri Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Joe, vanoti hurumende inosungirwa kuteerera zvinotaurwa nevadzidzisi nekuti ndivo vanoziva zvinodiwa kuti vana vawaniswe dzidzo nenzira yakanaka. Vanoti varairidzi vakatosungana kuti havasi kuzomaka bvunzo dzevana vechikoro.
Isu sesangano ravarairidzi reProgressive Teachers Union, zvinhu zvinotikahlamadza kuti minister vato prepare kuti vataure kuti zvikoro zvinovhura rini vasati vasangana onesu sesangano ravarairidzi. Zvekare mareporters ari kutaura kuti hurumende iri kuita zvainofunga kuti zvingakwanisika kuti zvikoro zvivhurwe, asi chinokandamadza chikuru nechokuti hapana wokutaura pamusoro pamasalaries avarairidzi. Masalaries avarairidzi areruka somushawatamwa.
Saka modini mofungei nazvo?
Saka isi tinofunga kuti zvikoro hazvikwanisi kuti zvivhurwe kana nyaya yemasalaries avarairidzi isina kutaurwa, nokuti masalaries aya akabva paUS 550 asvika iyo currently paUS 35. Saka imari shoma zvikuru kwazvo yokuti inganetsa kuti varairidzi vave nechidokwa dokwa chokuti vanovhura zvikoro vachidzidzisa mwoyo yavo yakasununguka.
Zvino varairidzi vachabatana nehurumende here mukuvhurwa kwezvikoro?
Varairidzi nhasi uno zvikuru sei vari pasi pePTVZ vatitaurira kuti havakwanisi kunge vachienda kuti vanovhura zvikoro kana nyaya dzekutambira masalari dzavo dzisati dzagadziriswa.
Mhinduro yenyu kuhurumende ndeyekuti
kana tichida kuti zvikoro zvivhure zvakanaka tinofanira kuti titarise mahealth issues, of course, ematesting kits, mathermometers nezvakadaro, but zvikuru seiwo nenyaya yemari iri kutambirwa navarairidzi ndokuti zvikoro zvigozovhurika zvakanaka. Varairidzi vekare vakutsunga chisungo chekuti havakwanisi kunge vachinomaka mazamanishini omuna Juni kana nyaya dzavo dzekutambira mari shoma idzi dzisina kugadzirwa nehurumende.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Joe, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vanoti vari kuenderera mberi nokubatsira nechikafu vana, madzimai akazvitakura neari kuyamwisa munzvimbo dzakaita semarondera neseke. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekudya reWorld Food Program rinoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara munyika, zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye huori nekutadza kufambisa kwakanaka kwezvinhu nehurumende. Asi hurumende inoti zviri kukonzerwa nenzara chete. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Reverend Mutata.
Sezvo muchiziva kuti vanhu vanosvika about 8.6 million vanenge vachinida zvekudya patinopedza gore 2020. sema church tine chikamu chishoma uchatiri kutamba kubatsira hurumende kuti tifide vanhu.
Mungati muri kubatsira vanhu vakawanda zvakadi pari zvino?
Iye zvino tiri kufida ma beneficiaries anosvika 8140. 1000 vacho ari ma supplementary feeding ana mai vakazvitakura nevana vari pasi pemakore 5 in response kunyaya ye malnutrition kana kuti kusadla kwakakwana.
Izvi muri kuzviita kumatunhu api chaizvo?
Tiri kuzviita kuma district matatu kuma provinces maviri, but tiri kutanga kuita mamwe mabasa kuna mamwe ma district matsva kuti tirambe tichiwedzera vanhu vatinga pawo zvekudya zvikuru vana mai vakazvitakura nevana vadiki. Ndiyo contribution ya tiri kuita sema church.
Pane urongwa here hwekuti muwedzere uwandu hwevanhu vamuri kubatsira navo nechikafu munguva ino?
Tiri kuedza kuti tiwedzere kana tichinge tawana zvibatiso zvakawedzera. Izvozvi tikawana chimwe chikafu chekuti tiexpande kuinda kune mamwe ma areas. Saka tinovimba kuti pamwedzi pamavhiki mashomanana ari kutevera tinenge tava kugovera zvekudya kuma areas eMatabeleland North neMatabeleland South, but ma district achona hatisati tapiwa nehurumende kuti ndeapi zvino.
Mukuita basa iri muri kushanda nemasangano api chaizvo?
Tiri kuzviita izvi tiri Zimbabwe Council of Churches blessing. But tine ma church organizations anotibatsira ekunze akaita se ECO, United Church of Canada.
Makerika yanenge achiwana rubatsiro kubva kupi chaizvo?
Vanowana rubatsiro gwavo kubva kuma governments avo. Tiri kushandawo pamwe chete nema churches Australia Act for Peace. Vanowana rubatsiro kubva kuma churches avo nekuma governments avo. Pari zvino ndo ma organizations atiri kushanda nawo, but tiri kupindawo pana mamwe ma programs ekubatsira zvikuru pakuwana information yakakwana yevana vari malnourished yatinoedza kubata pamwe chete ne UNICEF. This is the small contribution yatiri kuita sema church.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vari parunare muHarare, na Blessing Zulu weStudio 7. Tarisa zvuru mapepa nau anasi. Kuroneko rinoti nzou gumine imwe dzakawanikwa dzakafa munzvimbo yePandamasue iri pakati peHwange neVictoria Falls padyo neMuganhu neBotswana. Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vati Nashe Farao vaudza bepanhau reKroniko kuti ongororo yavo inoratidza kuti nzou idzi hadzina kufa nemuchetura wecyanide kana kuurawa nevanhu. Zimlife.com inoti bato reMDC Alliance rambomisa basa sachigaro webazi remadzimai mudunhu reBulawayo amai Tendai Masocha, avo vari kuongororwa kana vaine chekuita nekupambwa nekutochwa kwakaitwa Tawanda Muchehiwa. MuHerald, Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakatorera vanhu vanozivikanwa dzimba dzepamusorosoro gumi neimwe nemotikari dzinodhura makumi maviri nembiri, zvose zvinokosha mamiriyoni masere emadhora ekuAmerica. Vanoona nezvomutemo mukomisheni iyi amai Jesse Majome vanoti dzimba idzi nemotikari zvakatorwa nekuti varidzi vadzo vakatadza kurondedzera mawaniro avakaita mari yekutenga dzimba nemotikari idzi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
pa studio 7 makadini pa studio 7 washamare rwedwa nerudo ndinokumbira kubatsirwa wo ndinechikumbira kubvunza kuti embassy yeZimbabwe yakavhura here pama passport apa ndambonzwa zvichinzi wakuvhura saka tisati ichokwanya ndinokumbira kubatsirwa ndatenda
mangwanani vatefenyure vestudio 7 nemi mose makaterera dinoti regai nditaure nhau yangu iyo yemurume anonzi nduna uyo jaji ari kujaja nyaya yavachimono dinoti vakomana musabva kamaradidza kuti muri marefuri ari kutambira timu yezanu pf zvamakuita kazviri kunyadzisa kana yakomana kondo matara acho here Zimbabwe aya konaya komana medireko kudai aiwa tanyara chazvo nematare eZimbabwe machifi masabhuku kumakotsi kwacho ikoko tatongozviona kuti hazvazve zanu pf izvi aiwa 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 bate vana veshanduko tinosvika chete vana veZimbabwe ndatenda ndiri pano pasouth africa Limpopo zita ndinoitwa kugona kunonetsa
magadini magadini muri yeZimbabwe vashamarari vose vestudio 7 magadini zvenyu kwamuri kuchando uko ndimafira kureva izvo zvinotaurwa mukunzi pane chinonzi freedom nyika hamuna tikatarisa chizema vanatendaisa vanhu vose vakawanikwa vaine mapepa akanzi hashtag ZANPF must go asi havana kumbosungwa kana kunzi vakonzera kusagadzikana munyika izvi mhosva dzose dzinopiwa veNDC Alliance kuti ndo vakatyora chete maregulations ecovid 19 regulations sei hakuna kana weZANPF kana wekwakupe kana ane zvake anonzi ari kusungwa majournalist chete naAlliance ndo vari kutyora mutemo zvinotoshamisa kuti Zimbabwe yese ndivo chete vanobatwa nemhosva ruzhinji rwenyika rusina kana mumwe chete anopomerwa mhaka sei zvakadaro matare aifanira kuzviona kureva kuti matare acho ane divi rimwe chete haana kurerekera kuzvido zveruzhinji kana kuenzanisa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwo enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana pafacebook page yedu ye VOA Shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica vatambi vemitambo yakasiyana siyana avo vakanga vambomira kutamba vatangidza kutamba zvekare vatambi vebasketball vakaramba kutamba mushure mukupfurwa kwemumwe murume wechitema nemapurisa mudunhu reWisconsin vatambi veimwe mitambo yakaita sebasketball revanhukadzi hockey, baseball neimwe yakambomiravo kutamba vanofarira zvemutambo vatafadzwa munjanja vanoti kumboramba kutamba kwakaitwa uku kwakabudirira zvikuru sezvo vatambi vakawana rutsigiro kubva kuvaridzi vezvikwata zvemitambo yakasiyana-siyana
nyaya yeboycott yakaitwa nevatambi vebasketball piki rapura iri izvi boycott iboycott yakatanga yaitwa nevatambi vebasketball ikazosapotwa nevatambi venhapfu ikasapotwa nevatambi neinonzi hockey national hockey league nevatambi vebaseball
chii chinobuda mukuramba kutamba mitambo iyi
ndingati symbolism kana kuti protest yekutaura kuti aiwa isusu vatambi vakawanda wemutambo webasketball nemutambo yakawanda tiri vanhu vatema ende tiri kuona kuti kwatakakurira kana kuti kwatinobva mumacommunity edu hama dzedu neshamwari vari kuramba vachimbinyikidzwa saka vari kuti isusu sevatambwa nemukurumbira pasi rese takaona zvakakodzera kuti tiratidze kusafara kwedu vangu vachiti hatingangorambi tichitamba basketball tichientertainer vanhu vachena nevanhu vatema nevanhu vakasiyana siyana pasi rose toita kunyembedzera kunga kuti vanhu vechitemba wekwatinobva kune dambudziko rekumbinyikidzwa nekuuraya kwavari kuitwa nemapurisa emuamerica ndo yanga iri stance yavo ndingangoti stance iyi haisi yekutanga even tournament yebasketball iyo yavanga vari kutamba kwanga kuri kufambiswa maflegi eblack lives matter vatambi vakawanda webasketball vanga vaine mamessages racial equality nezvakasiyana siyana pamajezi avo ndingangoti zvinhu zvazvo zvekutanga kuna Colin Kaepernick akatanga achipfugama pairidzwa mutambo weflag yeamerica kuna Muhammad Ali vakatombeitawo protest yavo iko kuma1960 saka vari kungotevherawo maprotest akatoitwawo makore apfuura asi iyi yanyatsokuita mukurumbira noti yarakidza kubatana kwevatambi nemaplayers akasiyana siyana
saka pari zvino mitambo yava kutambwa zvayo zvakanaka
aiwa mitambo yava kutambwa ndotondera pandaitoona vaLebron James nezuro vakatambawo mutambo webasketball vachidzoka vachirepresenta Lakers yavo vakazobvunzwa mushure memutambo wekuti saka zvamadzoka pane chamuri kuonaka here chichabatsira nezvamakaita iye vakati aiwa tine urongwa hwatinahwo hwatakabvumirana nevatungamiri vemutambo wedu nemamwe masports hwatichatanga kutevedzera kuti nyaya iyi yekumbinyikidzwa nenyaya yekudzvanyirirwa nenyaya yekuurayiwa kwevanhu vatema ichigadziriswe kuti tione progress kuti vanhu vatema vabatwawo zvakanaka saka kune zvirongwa zvichatanga kubuda ithink mazuva mwedzi nemakore anotevera
avo vange vari vanofarira zvemitambo vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma nestudio 7 Sounds nekambo kavo zviri nani tiramba ne sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane gumi nevaviri 6412 masangano anomirira varayiridzi anoyambira hurumende pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka